Kunyangia zo passporti saya e-passporti ilu kutarisiruwa kupeza kubiwa kana kuchengetezeka kwa ma passport. Zizar kwanze Zimbabwe zine ma passport alukupera kwa lerino uya. Zino tanzizo kufara ni hurungwa uhu. Kuitira kuti zukwanise kuwana magwarwe kugara mnyika zaka poteleza Zimbabwe zinosanganisira Botswana, South Africa, Zambia ni zimweo. Zizar kwanze Zimbabwe zino tiza katarisana na kubadara marino darika mazana matana atue mandura ya kwa Amerika mungwa pupi. Sezo vachida kuti mapasipota abude ne kukurumiza. Vashinji iva nukara mnyika zaka poteleza Zimbabwe bari kubadara mandura mazana matatu ane gumine sere. Kutifatole pasipote ya kudara kutomu kupera kwa kore mwuya. Vovisa zwe mandura mazana mawiri kutifava ne pasipoti cha. Vajustice Muramba avo vanukara mkutare Francis Town Mbotswana. Vauza Studio 7 parunare kuti varo vera moyo padombo. Ndo kutotole samwana sikana vao pasipoti cha kunyange vachizwa kuti rukumiswa kore mwuya.
Kana wana tumba anaonza kuti ma e-passport wa mdoa kushanda jete. Yesu wazi wane ma passport wa sinu ma e-passport haja shanda. Kuti ngati utungura apply ya kuti mwenye wani. Unoru wa hondi ya chuku no iwina. Uwe sinu rauti kutu wane passport unengu wa badala 518.
Semuna ni mkazi neva na watatu. Vamuramba vende rambere wa chiti wa katarisana nedambu zio kutuwa gamari. No darika churu chinga chete cha madora ya kwa Amerika. Kutuwa kwa niso kutora ma passport maswa ayam. Urumende akadzika mtemo ya statutory instrument 273 of 2021. Uyo noti passport ili kushandiswa iko zino cha miswa kushanda muna zitoa gore no uya. Mchiki kuchitama nikiza vanu kutivatore e-passport. Chimwe chizangwa cha Zimbabwe chinogara muguta Relusanka Mzambia vachandre kumwewa. Vanu ativanu onarita wa ganga izwa mezi ava vira mudumbu kuzizangwa za Zimbabwe zizinji. Kutizwane passport isa iyi.
Yendo rukona kungeri kuomese rashijarwa je Zimbabwe. Nekuti makore matatu apfura. Urumende ye Zimbabwe yakanga ichadza. Kwa nifashijarwa je Zimbabwe ama passport. Endo tikitai kwa ma passport acho akanga ari ma passport yekuti. Aniwone sekunge akanga achinetsa zvakanyanya kugadzira. Chino kana wa isa imwe zve passport ija. Yekuti inoda zvakawanda. Zvekuti kwanise kugadzirwa. Tichangiriri dambudziko hombe. Kuti kwanise kwanise. Kwa Zimbabwe ma passport haya machina.
Varona chikwenere vanogara mu Johannesburg South Africa vanoturumende inogara ichida kuombesera vanhu uye zvinogara zvichivanetsa kuti sei passport yemu Zimbabwe iriyo inodhura chete kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
Chokutanga ndechekuti we never know nenyaya ye policy inconsistency ye ZANU-PF government. There are chances zvekuti tinogona kungonzwa kana vana ma passports aya hachatoshandi. Saka zvinotori vanhu vanenge dato affectio. Ndinoda kuforce one ditori ma passports either 100 kana 200 kana 200 images nokuti ndichitaura kuti gare kuno kuzvakanaka. Ndoda kucommenta kuti panyaya kuti passport irunza 100 US kuna na South Africa, Botswana kupi kweze ma passports anodhura ma $25. So we do expect kuti iyo government kana ichindoisa ma electronic passport ngaichiita o take into cognizance fact yekuti we've been complaining about the high fees inocharjiwa ZANU-PF government compared to other SADC countries.
Asi chimwe chizvangwa cheZimbabwe chinogara muguta reBlandambo Malawi vachansi nyengetere vaudza Studio 7 parunare kuti passport itsva iyi ichabatsira zvikuru mukuderedza kubiwa kwema passport.
Kwa njitu mirei na message ya kundurayu.
Nyanzi mwenye zemiteme ya kufamba kwa vanu mzare Primrose Mandu. Vano turumendi hava mubishi kusoga marimu vanu vano gara kunze kwenyika.
Apa tukutuona kututu urumende kutuweza ilonzi fundraising mshirumu. Warikutea mari kuti muvani.
Unofungizirwa kutu kune zizar kwanze Zimbabwe zilipakati pema milioni mana nima milioni manongwe. Shinogara kunze kwenyika. Ndaka mirira Studio 7 mufanzi Stone Botswana. Ndini shingirai madondo.